manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero gana kwa tereri, tunosangana zakaara manero anasi, urumuswe chishanu kurume 18, 2022. Maga tereri kwa Studio 7, nepenyero inya zirigiti kama Zimbabwe, zamuno piwa na Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kutema kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi ini dini jonga kandemi ilindri mu Washington DC lichiti ezunezuri mchurongwa chedu cha nasi urumende ino tipane mapurisa asungwa ne mosha ye kutocha nengwe Citizens Coalition for Change kwa Godfrey Chidau Karembera awa wanuzika nwanere kuti madzibaba veshanduko apo vanga varimu maoko ye mapurisa Batora Citizens Coalition for Change rinoenda kudarira High Court mushure mekunge rapmiswa kuita musangano waro kumasvingo nemapurisa. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoita musangano weparunhare nemutungamiri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo yeRussia neUkraine. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Badzirezve kuburiswa kwemashoko razivisa nhasi kuti pane mapurisa asungwa zvichitevera kuferefetwa kuri kuitwa nyaya yekurohwa zvakaipisisa kwenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera avo vanonyanyozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vakarembera vakarohwa nezuro mushure mekusungwa nemapurisa badzirezve kuburiswa kwemashoko razivisa nezvekusungwa kwemapurisa uku kuburikidza nemashoko aiswa padande mutande reTwitter Kunyanga hazvo risina kutaura kuti mapurisa asungwa mangani uye risina kuburisa mazita avo vakarembera avanozivikanwa nerekuti madzibaba eshanduko vakasungwa nezuro muHarare vachipomerwa mhosva yekutsvaga rutsigiro mukati meguta zviri kunze kwemutemo uye kutuka mapurisa asi nhasi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza bepanhau reHerald kuti vakarembera Vakasungwa mushure mekunge vawanikwa vachida kukanganisa chiumbwa chambuya nehanda chiri muHarare icho vanoti chakachengetedzwa asi gweta ravakarembera vaDouglas Coltart vaudza Studio 7 kuti havasati vaziviswa nezvemhosva itsva yave kupomerwa vakarembera iyi vachiti vari kushamiswa nazvo vaColtart vatiwo mapurisa akachengetedza vakarembera mavari muchipatara Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vashanyirawo madzibaba veshanduko muchipatara mavari kurapwa vari. Kuri tinzwe nezvekushanya uku, tabata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva.
Vachamisa semukuru wemaCitizen vanga vari kuparire nyatwa vachiona madzibaba nekuti kutsika dzedu semaCitizen tinokoshesa nyaya solidarity with our people. In solidarity with the oppressed mnoziya madzibaba taifara naye tiri kumarali saka tinofara tiri chese tinochema tiri chese tinowa in solidarity kana mumwe wedu akuwadzwa ndosaka vachamisa vati regai tiende inini mbune ndinoona madzibaba kuti vaite ascertain kuti akakuwadzwa kusika papi kuti kana vachipa direction kusekretary wedu wehealth nasekretary wofe kuti tiratidze zvese zvinodiwa kuti timupe a proper treatment inodiwa Totenda vese vabetsera muprogramu iyoyo kuti madzibaba awane safety nekuti madzibaba awane chikafu nezvese zvinodiwa ndosaka mutungamiri vaenda ikoko nekuti vachiona kuti tinotora chinhano chipi kuti gadzirise nyaya yeredress
saka vachamisa vati nekutotwa ikoko kana kushungurudzwa kwavakarembera
vachamisa vataura message kuna vamunangagwa kuti vamunangagwa mune constitutional obligation yekumaintaina law and order nekuprotecta macitizen saka zvinoratidza failure of leadership vachamisa vataura kuti vari worried nenyaya yekuti vamunangagwa vasati vapa shoko mairana neviolence iri kuitika kubva kukwekwe kugokwe uye nhasi madzibaba arohwa but we have not seen statement inobva kuvamunangagwa vachikondema violence nekuti kana usiri kukondema which means uri kukondona saka tiri kutarisira kuti vanonanga kana vari responsible leader wezanu PF vanofanira kutaura nekuti munyika munofanira kuti muwe nerunyararo saka tiri kutarisira zanu as our opponents inofanira tikurudzire kuti paite runyararo so that tiite coexist politically nekuti politically kunofanira kuita contestation kusina munhu ari kukwadzwa kusingateuri ropa nenyaya dzevatongi renyika.
Taona bazi rezvekuburiswa kwemashoko richitaura kuti kune mapurisa asungwa nenyaya iyoyi yekushungurudza vakarembera. Sebato munoti nedanho iroro?
Tinozvikudza izvozvo nekuti tanga chitaura nemukuru wemapurisa achiudzwa navachamisa vakamira hurumende idzva kuti tinotarisira kuti mapurisa aramba ari professional nekuti vati kunetsa navo haasi mapurisa, vati kunetsa navo vanhu vari muzanu vari kushayisa vanhu chikafu, vari kushayisa mishonga mumahospital. Isu tinoda kuti tipinde kwete kuti tishungurudze vezanu asi kuti kana vachidemonstra tovapa magoso tovakurudzira nekuti the freedom to demonstrate iri muconstitution. Tiri kutarisira kuti vakomana vasikana vari muzanu kana tapinda mugovernment vachipiwa retirement package mahovheti ochengetwa. Tiri kutarisira kuti vechidiki vopiwa mabasa. Ndo nyaya inoita tive tiripo saka vachamisa vataura nevakuru vemapurisa kuti tiri kutarisira kuti vamaintaine professionalism nekuti tiri kutarisira kuti zviri mumutemo neconstitution yezimbabwe zvitedzerwe nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza macitizen kwete kuharasa zvizvarwa zvemuzimbabwe.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaustalos Gift Siziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nhasi raendesa mapurisa emumasvingo kudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kwaraisa chikumbiro chechimbi-chimbi chekuti dare rirase danho ratorwa nemapurisa rekurambidza kuita musangano waro wekutsvaga rutsigiro musi wesvondo munhandare yerujeko. Mapurisa anonzi apa zvikonzero zvekuti bato rezanu PF rinenge riine musangano miviri mudhorobha iri musi mumwe chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Mukuru wemapurisa mudunhu remasvingo Chief Superintendent Simangaliso Dhuve vanyorera bato reCCC tsamba yekuvazivisa kuti musangano wavo warambidzwa kuendera mberi nekuti rakatangirwa kukumbira mvumo nezanu PF. Musangano uyu wanga uchitarisirwa kuitwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. CCC iri kumirirwa mudare navaPhilip Shumba vaOmin Mafa namuzvare Isabel Moyo vekambani yemagweta ekwaMutendi Shumba and Partners. Vashumba avo vari kutungamirira chikwata chemagweta ichi vati vaisa mapepa avo mudare redzimhosva repamusoro vachikumbira kuti danho rakatorwa nemapurisa risendekwe padivi bato reCCC rienderere mberi nemusangano waro.
Takwidza nyaya kudare reHigh Court takamiririra bato rematongerwo enyika rinonzi Citizens Coalition for Change iro riri kukumbira kuti rali yavo inofanira kuitwa musi wesvondo 20 March ienderere mberi zvitazviita mushure mekunge mapurisa rambidza bato iri kuti risaenderera mberi nerali vachiti ivo havana manpower yakakwana sezvo mapurisa avo achange achiatenda kurali mbiri dzinonzi dzichaitwa musi mumwe chetewo sezanu PF. Saka tinoimba kuti nyaya iyi ichapinda mudare reHigh Court nechimbi-chimbi kuti High Court igopa mutongo wayo onekwa kuti rali iyi inoenderera mberi here kana kuti kwete.
Mutsamba yavo Chief Superintendent Dhuve vatizve mapurisa azokwanisa kuchengetedza runyararo nekuti zanu PF inenge ine misangano muviri munhandare dzemamutse nemucheke stadium. Mapurisa ati kunogona kuzoita mhirizhonga pakati pevatsigiri vemapato maviri aya vakaita misangano yavo musi mumwe chete kunyange hazvo nhandare yerujeko yekuitwa neCCC iri kure kure nenhandare mbiri dziri kuitwa nemisangano yezanu PF. Mutevedzeri wemutauriri weCCC munyika vaGift Ostalos Siziva vapomera zanu PF mhosva yekushandisa mapurisa kuvarambidza misangano yavo.
Ndo iri kuda kutimisa kusaite programu yedu. Takavaudza vakomana nevasikana vari kuzanu kuti kana musingadi competition muchasedzere maelection yese vanogona kuti vaende kumbobvuka mastadium ese tichaenda kuopen space kurujeko
Izvi zvari kutiragudza vanhu tetu kungundu ipropaganda.
Vamwe vanoti kushungurudza kuri kuita bato rinopikisa iri kuri kuenderera mberi zvichitevera kuramidzwa kwavarakamboitwa kuita musangano sundirapfuura murudhaka stadium kumarondera nekugokwe vachinzi havana kutedzera zvakanaka mutemo wemopa. Munyori wezvesarudzo musisisi masvingo vagodfrey madzikanda vanoti bato ravo harisi kufara nekutenderedzwa kwavari kuitwa vachirambidzwa kupuwa mvumo yekuita misangano yavo.
Zvino kana muchinzi muchitsvaga rutsigiro munofanirawo kuzivisa mapurisa kuti vazive kuti pane zenge pane vanhu vakati wandei. Tinenge tisingambotarisiri kunzi musaita kana kuti itai, tinenge tisingatarisiri kuti tiri kutsvaga pemishi, tinenge tichitarisira kungovazivisawo kuti tichange takaungana, nokuti kuungana kwacho kunotobvumidzwa nekonsi.
Musi wechipiri bato reCCC nemutungamiriri waro vachamisa vakarambidzwa zvekuita musangano wavo wekutsvaga rutsigiro kubhinga. Mumashoko kuvatori venhau mutauriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati vati bato reCCC harisi kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti riite risati raita musangano yaro zvakafanana nekupa mapurisa nguva yakakwana. Asi mutungamiriri weCCC vachamisa vanoti dambudziko harisi kumapurisa asi kuvakuru vakuru avo vari kuvatuma. Asi mutevedzeri wemutungamiriri weZANPF vari zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakati bato ravo hariudze mapurisa zvekuita asi vanofanira kutaurirana neCCC kana vane zvichemo. Bato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora iro riri kupinda musarudzo dzemabi elections emMDC Alliance rinotiwo rakanyimwa mvumo nemapurisa yekuita musangano wari kubhinga musi wemuvhuro unouya vachinzi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vari mudunhu iri vachiitawo musangano nenhengo dzavo. Asi mamwe mapato ari kukukidza musarudzo idzi anoti haasi kusangana nedambudziko rekurambidzwa kuita misangano yavo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiriri weAmerica vaJoe Biden nhasi vaita musangano weparunhare nemutungamiriri weChina vaXi Jinping pamusoro pehondo iri pakati peRussia neUkraine zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Musangano uyu vanga uchitarisirwa kuti vaBiden vachabudira pachena vaXi Jinping kuti China ichabhadhara muripo mukuru kwazvo kana yakatsigira Russia muhondo iyi. Kunyanga hazvo taenda pamhepo tisati tanzwa kuti musangano uyu wanga uchifamba sei, muzinda weWhite House wakazivisa nezuro kuti vaBiden vakanga vasiri kuzorova imbwa vakaviga mupinyi panyaya yekupindira kweChina muhondo yeRussia muUkraine. Muzinda weWhite House wakati China ndiyo inenge iine mhosva pane zvose zvinenge zvichiitika muUkraine uye inenge yazvigokera moto muziso kana yakapindira. America inonzi iri kushushikanawo kuti China inogona kubatsira Russia mukunzvenga zvirango zveupfumi zvayakatemerwa nenyika dzekumawirira. Kupinda kweRussia nechisimba muUkraine uko kwave musvondo reChina kwaurayisawo mazana evanhuwo zvavo, kuparadza nzvimbo dzemaguta uye kukonzeresa dambudziko repekugara kumamiriyoni evanhu vari kutiza nyika iyi. Hondo iyi yawedzerawo kusagadzikana kweukama pakati peAmerica neChina, izvo zvakanganisawo tarisiro yambenge yavepo yekuti hurumende yavaBiden ingangonyevenutsa mamwe makakava anga aripo pakati penyika mbiri idzi. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoti zviri kugara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kuwedzera kwezviitiko zvekurwiswa kwevabva kure nezvizvarwa zveSouth Africa munzvimbo dzakapoteredza Cape Town neZuro. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatinashe mulambo avanoshanda papurazi remidzambiringa riri kuRobertson muWestern Cape vanoti munzvimbo yavari kugara maberekera ingwe sezvo vanhu verudzi rwechisutu vanogara munzvimbo iyi vari kurwisa vabva kure nenyaya dzemabasa uye vari kuvabira nhumbi nezvishandwa zvavo zvese pavanenge vatiza mhirizhonga iyi. Vamulambo vanoti mapurisa emunzvimbo iyi haasi kubatsirawo mukudzivirira mhirizhonga iyi vachiti ari kuti iyi mhirizhonga yavabva kure vari kurwisana. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emunzvimbo iyi. Zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa zviri munyika iyi zvinonzi zviri kutarisirwawo kufora mumigwagwa nemuvhuro muCape Town, Free State neJohannesburg zvichiratidzira kusafara kwazvo nekukwira kwezviitiko zvekurwiswa uku. Ngati nzwe hurukuru ya itwa na Marvelous Mshanganya uye we Studio 7 na Vamulambo pamsoro penya iye.
Saka Parisi na hapa muri kupi?
Ndoto gara msangu jende mwadudu rima kongo mwishkiza 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 yote yese waru kutura zine za wato wakipote ya waji kwa hata wamu wedu na geti
Paneva wani kwa kachira skiri kwa neupenyu ere?
Hii wako wana kati shisa ndizine chikuru ndabura wandi kuyo zorka kitu za zeti kaere mwishkiza ambuda wakini mwishkini na mwishkiza kwa hindi katendele na kawano ta kwa hindi kutubayeba kiko yo
Imi muno bata mabasa api ikoko?
Hizini tunachata mmapraji
Shurikunzi muite si?
Wakuti isu nito kwa nakuti kiti mbunda riki kutira mbunda kwenye
Mapurisa ari kuti chii nenyaya iyi?
Mapurisa ari kuti hana chanomboshanda. Nekuti vanhu varikuva vasina matikizezi vanhu vandori makore nazizi. Vana sipi vanga vati vatoura tangoona mhorikotoriaira vanhu vanu kandozvimapiza asinongeozvimaramba polisi. Bada zvinhu zvakamisa nekuti vanhu vese vakabva vabuda mumutishino vanogara kunzekeekesi.
Mungati zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuwanikwa zvichisangana nedambudziko izvi zvakawanda sei? Kovana nevamwewo vakura zviri kufamba sei?
Kutaura ndiri kuita kudai madzimai nevana tango vamwe vabude murokeshini vanogara kupolice station kunenge kwakachengetedzera nekuti mukati umu varingopotera matombo vanewo tiri kutema mwana kana tiri kutema ani varingoda chiyero zvavanongongoona kuti zvinoita kuti vanhu vachingurudzika.
Imi manga magara kunzvimbo yekwenguva yakareba sei?
Inini ndauma 13 to 14 years.
Asi aka ndekei kutanga here zvichiitika?
Zvakamboitika asi ndinoda kuti zvakakunda kuti wavamiririri zvakabva zvakakunda kuti mhora kwakazovewo vamwe vakauyawo mamwe mapolisa akazoonana pavo kuti vakazodzimura musinde uwoyo. Saka dhisitaimi vanhu vanogara umu pane vamwe vanga vari kumashure kwemusinde uyo kwati vakazoona vabva vasiri pamusinde uyo vangosarira kwatiri tu.
Ava vanga vari chizvarwa chezimbabwe vatina Shemulambo. Vachitaura naMavelous Mshanganya uye weStudio 7 vari mugomo mavakawanda kuWestern Cape kuSouth Africa uko vari kutiza mhirizhonga. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 5420. Vamwe mazana matatu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 362 vakawanikwa vaine denda rine zuro wakare. Zvakasiya uwandu hwevabatwa neCOVID-19 munyika kubva zvatanga denda iri vaiva pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvina zvine gumi nevaviri kana kuti 244012. Kusanganisira zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mana nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 233,461 vapora. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19 makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vana vechikoro. Vanhu vachiri kurwara neCOVID-19 munyika vakasvika pazviuru zvishanu nezana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 5131. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon inoti mazana evarwi vari kuda kuzvipatsanura vari kurwisa kuti kuve nenyika yevanotaura rurimi rwechirungu munyika ine vakawanda vanotaura French iyi. Vatiza kurwiswa kwaitwa nemauto vachienda kumuganhu wenyika iyi neNigeria. Vakuru vemauto svondo rino vakashanyira misha iri kumavirira kwenyika vakakurudzira vagari kuti vamhangare vavanofungidzira kuti vangadai vari varwi vari kuda kupatsanura nyika ava nevanenge vakapakata zvombo vanonzi vari kushungurudza vanotengesa pamwe nekupfuya mombe. Finland yadomwa zvakare senyika ine mufaro wakawandisa pasi rose kechishanu mumakore akateverana muchirongwa cheUnited Nations, icho chakadoma zvakare Afghanistan senyika isina mufaro pasi rose ichiteverwa pedyo pedyo neLebanon. Serbia, Bulgaria neRomania dzakaonekwa dzichisimukira zvakanyanya muugaro hwakanaka. Nyika dzakanyanya kudonha muongororo yaburitswa nhasi iyi dzinoti Lebanon, Venezuela neAfghanistan. Vamwe vagari vekutaironi kumhondorongezi mudunhu remashandaland west vakatorerwa nzvimbo yemafuro emombe dzavo ichipiwa kukambani yekupfuya mombe vanoti hapana pundutso yavari kuwana sezvainge zvakavimbiswa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanosvika makumi masere vakatorerwa imwe nzvimbo yavo yemafuro emombe inosvika mahekitea zviuru zvishanu ikapiwa kambani yekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama yePalm Line Investments makore mana apfuura nehurumende kuburikidza nebazi rezvekurima. Kunyange pakutanga vagari ava vainge vatsika madziro vachiti havadi nenzvimbo yavo, vebazi rezveminda pamwe namudzviti vakavavimbisa kuti chirongwa chekuchengeta mombe ichi chaitsigirwa nehurumende. Vagari vainge vavimbiswa kuti vaizowaniswa mabasa, kutengwa kwechibage chavo chekupa mombe pamwe nekuchinjana mombe nevagari kuti vagari vaite mombe dzakakura uye dzemhando yepamusoro kana kuti cross breeding. Asi vagari vanoti hapana zviri kuitika vachiti purojekiti iyi yave kuyamura vakuru vemugodhi wengezi Platinum. Mumwe mugari wekutaironi vaandrew manyowa vanoti vagari hapana chavari kuwana pane zvose zvakavimbiswa.
Ndakazozviona kuti no Palm Line ya CEO weSimplan nemamwe mamanagers maona in general isusu hapana chatiri kubenefita because isusu taitarisira zvinhu zvakawanda pane zvinhu izvozvo tikatarisa ivhini pakana kuti employment chaiyo havana nguva yekuti vationo paichi village tipewo vana vakati.
Mumwe mugari vanyasha chamisa ava vainge vavimbiswa kuzovandudzirwa mhando yemombe dzavo vanoti hapana chachaitika sezvo vekambani yePalm Line vave kuti mombe dzavo hadzifanirwe kusangana nedzavo. Vachamisa vanoti mombe dzavo dzave kunzi dzine zvirwere zvekuti pakatoiswa waya kuti dzisasangane.
Handikuda nyaya dzekuti kuchinjanisa mombe dzemumaruva nemombe dzavanazvo ivo aprogramawa.
Mumwe mudzimai amai Chennai Kadhani avo vanoti vainge vavimbiswa bhizinesi rekutengesa mukaka vanoti hapana chavari kuwana. Palm Line Holdings iyo inova muridzi wePalm Line Investments ine chibvumirano neZimplus iyo yakapa kambani yekupfuya mombe nzvimbo inosvika mazana matatu nemakumi maviri ezviuru zvemahekitare. Mutauri weZimplus amai Busi Chindove varamba kutaura nezvenyaya iyi kana kujekesa kuti kambani yavo inowana chii kubva muchibvumirano chayo nePalm Line Investments.
Kana vaine evidence yekuti nhingi akadya chakati, nhingi akatora chakati, nhingi akadai, we are happy to answer that. We are happy to investigate it, look into it, give you an answer. But zvekuti tingopindura wild rumor yekuti zviri kunzi masenior managers takana chii,
mukuru wekambani yePalm Line Investments vachafadzwa chinyanyiwa varamba kutaura neStudio 7 nezvenyaya iyi. Asi kanzura wenzvimbo iyi vaagri pachiwara vanoti projekiti iyi hapana zvayati yave kuyamura vagari nazvo. Vanoti havaoni ramangwana rakajeka nekambani iyi.
Iyo projekiti yacho pachayo asi tatanazo kuona mafambiro ayo andisati ndanazo kuona mafambiro ayo okuinda kumberi anoratidza kuti projekiti iyaya yakuva nezvino kudisa kana kuti zviri kushambisa zvetinokwanisa kuti tinazoona kuti ah yanyakusara nemaitiro avanhu anoene zvakaitika.
Kambani Palm Line Investments yakakoka mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa gore rapera kuti vaparure chirongwa chekupfuya mombe ichi muna Nyamavhuvhu. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari inosvika mamiriyoni 10 nemashanu emadhora ekuAmerica. Hurumende inoti pasi pehurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Hurumende inoti pasi pehurongwa hwayo hwekupfuya mombe inotarisira kuti bhizinisi iri richakwira kusvika pamabhiriyoni masere nemazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Palmline yakazivisawo kuti ine hurongwa hwekukudza kuchengetwa kwemombe kusvika pabhiriyoni imwe chete nemazana mapfumbamwe emamiriyoni emadhora ekuAmerica panosvika gore ra2025. Asi vagari venzvimbo iyi vakaita saamai Kadhani vanoti vakatambiswa bhora risina mweya pavakaudzwa nezveurongwa uhwu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Munhau dzemitambo. Kune mitambo mikukutu makundano eCastle Laga Premier Soccer League shondo rino kusanganisira rwendo rwemanyika Diamonds iyo iri kutungamira makwikwi aya. Michael Rukariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo mukuru uri National Sports Stadium nesvondo umo zvikwata zvine mazita makuru Capes United neHighlanders zviri kusangana kekutanga pamakore matatu apfuura. Asi zvikwata izvi zviri kupinda munhandare iyi zvichifamba nzira dzakasiyana makundano ezvikwata gumi nezvisere eCastle Laga Premier Soccer League aya. Makepekepe iri kubaka moto asi zvimwe chetezvo hazvingataurwe nezveHighlanders iyo iri kutatarika kunyange hazvo yakapiwa mari zhinji nekambani yeSakunda Holdings. Vateveri vekwata ichi vari kujamba nemabatirwo ari kuitwa basa nemurairidzi wavo Mandla Mpofu zvekuti kukundwa svondo rino kunokwanisa kukwidza izwi rekunyunyuta kwavo. Asi mabiko emitambo yenhabvu aya ari kutanga mangwana nemumwe mutambo mukuru uri kumandava Stadium uko zvikwata zvine mari zhinji zvinoti FC Platinum Nengezi Platinum Stars zviri kusangana. Pakapedzira kutamba zvikwata zviri izvi FC Platinum yakakunda 1-0 munhandare imwe cheteyo mufinari yechibuku Super Cup. Kunyange hazvo izvi zvave nenguva zvaitika munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muimeke anotse maonero ake kugona kunenge kudada inokunda zvekare.
Quality wise FC Platinum iri pamberi pavatambi, so I put my money on FC Platinum.
Dynamos ndiyo imwe zvikwata zviri kutamba zvakanaka panguva ino. Mangwana Dimbare ine ZPC Kariba muNational Sports Stadium mumutambo uyo murairidzi wayo Tonderai Ndilaya anoti vari kupinda munhandare kufadza vateveri vavo.
Uyu mutambo wakatikoshera tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi Dynamos ikakunda haikwanise kusvetuka Chicken Inn iyo iri pachinhano chechipiri uyezve iri kutarisirwa kurova Black Rhinos muluvheve mangwana zvekare. Nesondo chikwata chiri kutungamira makundano aya Manika Diamonds chiri munzira kuenda kumaruwa eMhondoro Ngezi kunobandana neCranbourne Bullets munhandare yeBaobab Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Yada vs Blair City Baobab. Nesondo Tenant vs Herentals Sakuba. Blauwe Chiefs vs Harare City Luveve. Triangle vs Wawa Gibo Stadium. Cranbourne Bullets vs Manika Diamonds Baobab. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chiro Chirongwa chedu chelive drop na 8 PM nasi kutaura nezvesarudzo dzemapai election dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera kusungwa nekutochwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change kwaGodfrey Chidau Karembera uye zviri kuitika kuUkraine. Zvonguva yedu yapera rakaitimbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rinoti pane mapurisa asungwa nemhosva yekutocha nhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Chidau Karembera pavanga vari muusungwa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Kulamukela injabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 Mbimbitho 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars zethu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepa renyatwa ukuthi siyebona ukubana umazibaba ulimele unganani.
Uhulumende uthi usebo phe amapolice achaye emsekelo webandla le Citizens Coalition for Change umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kawubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ijele umongameli Xi Jinping wele China ukuthi engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine yele Russia. Kule viki uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda kodwa odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizobizwa kulo msakazo. Uhulumende usebophe amapholisa achaye umsekelo webandla le Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Godfrey Karembera izolo amlimaza kakubi. UKarembera odume ngegama lokuthi Madzibaba eShanduko ubotshiwe wabhaxabulwa emhlane ngamapholisa emethesa icala lokudala ukungahlaliseki. Sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela seHarare lapho ithekelelwe khona umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Jamisa namuhla. UJamisa ukusolile kakhulu lokhu esithi kuveza sobala ukuthi ba amalungelo oluntu akahlonitshwa eZimbabwe. UKarembera ubikwa engenelisi ukuthambisa lokuhamba ngenxa yokutshaywa lokhu. Esibhedlela ulindiwe ngamapholisa ngoba elokhe seyisotshwa. Ugaja olubona ngokwethulwa kwemibiko lwazise ukubana uphenyo phezu kwalolu daba lusaqhubeka njalo luthi uzulu uzakwaziswa okuningi maduze. Umthungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela umsekeli wesikhulumeli seCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke ohambe loTshamisa esibhedlela ukuyabona uMadzibaba.
Ngibone istatement esivela kuministry esitshengisa ukuthi kubafuna ukuinvestigate nokuthi kubanjwa abantu abachaya uMadzibaba kuyinto esikhangelele kakhulu ngenxa yokuthi akufanelanga ukuthi kuhlukunyezwa kwabantu lamalungelo abantu kuhambe unpunished.
Sibone usiya esibhedlela loTshamisa lisethekelela uMadzibaba lithole enjani?
Tina njenge nhlanganiso one of ama pillars zethu asihamba ngawo indaba ye solidarity iko umongameli advocate Nelson Tsamisa wepa renyatwa ukuthi siyebona ukubana uMadzibaba ulimele unganani njalo ukubana sibonisane ukubana sincedisa njani njenge nhlanganiso njoba ilungile lethu le Citizens Coalition for Change simbonile uqinile bengumuntu osefuna ukuthi ngabe uyaphuma eMtare umongameli wamuthi hayi wena phumule esibhedlela ngenxa yokuthi walinyazwa kodwa ngumuntu okomite njalo ngabele muva okuyinto esitshengisa abantu beZimbabwe kubana ye kubukulobuhlungu lobunzima kodwa kufanele siye phambili ngenxa yokuthi indaba yenguquko indaba enzima kodwa iqhakatheke kakhulu kubana abantu bephile ngcono kube lamanzi ezimpompini kube lamagetsi kube lokudla ezibhedlela kube lemithi indaba esilwelayo. So sikhangelele ukubana ke siqhubekele phambili ngenxa yokuthi kunjalo ukulwa labantu ababeliever indaba zeviolence le ndaba zokwethusela abantu. So siyaphambili ngohlelo lwethu siyaphambili ukubana elizweni leZimbabwe kube lenguquko.
Ulima lokunganani ngoba sizwa kuthwaka sakwanisa ukuthambisa ngendlela.
Ye umati baba bamlimazile kakhulu ende kufanele kuyazaka ukuthi abantu abamchayileyo abanye asobantu abakupolice ngabantu abathunywe ezanupief abagqoke ama-inform amapolisa bamchaye ngezamboko emuva langaphansi kwenyawo yibe ngasakwanisi ivini lokuchema ngoba bamchaye lapha esisini langaphansi.
Nempela sonto lapha iminjani imhlangano yenu liyabe likhankasa ngaphi?
Nge-weekend siyabe sise Manikaland emtare esakhuva umongameli uza ku-addressa abantu ngo-11 AM kangelela ukuthi abantu bebuye kuyamobilizewa kuma-community abantu bayakwazi ukubana umongameli uyafika kusasa injongo yokuthi ukuthi abantu bebekwazi ngendaba yelo lokuthi siya ngaphi sivela ngaphi ngenhlanganiso entsha eyama-citizen. Yes sizwa-ke ukubana iZANU-PF ithi amabhasi engatholakali bacabanga ngithi sizathatha abantu kwamanye ama-city thina sikhangelela ukubana amazupu kebekhona ukuthwala abantu kuma-community njengensuku zonke ngenxa yokuthi i-public transport akufanelanga isetshenzisa ukuthwala abantu bezanu kodwa kungasenani sizabe semtare kusasa sukakhona imigwaqo yonke iya emasingo lapha esa-adressa khona erijeko yes iZANU-PF izama ukusimisa ukubana uhlele thi singaye phambili thina ngeza ke samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi siqindisana labo kumdlalo okubana ngubani okufanele thungamele ilizwe lephambili. So izanwa ngeza ke sayivumela ukuthi continue abuser amapolisi ukubana esimise kunhlelo zethu. Thina siyaya emasingo sikhangele ukuthi amadalaza asivumela ukubana siye phambili ngohlelo lwethu emasingo ngesande. So siyakhokha izizakulwane zonke zemasingo ukubana amasingo ngesande siyaya.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo uphinde waxoxa lengcwethi ecunumbungula ezombusazwe umnumzana Denis Zulu Macaphulana.
Engakusho ngokwazi kwami uhulumende wezanu kusukela ngo-1980 kuzofika lamhlanje yikuthi khonoko kukhulunywayo ukuthi sebebotshiwe kudlalwa ngabantu, kudlalwa ngengqondo, kudlalwa langemcabango langempilo zabantu. Izanu yenza kanje baba za lokho kwabo okwabomawo waseChina ukuthi ungabamba umuntu oyedwa umtshaye kakhulu kumbe umbulale uyenelisa ukwethusela abantu abayizigidi. Ngakho umsekeli kamnumzane uChamisa lo odingileyo otshayiweyo ubetshayelwa ukwethusa umphakathi wonke weZimbabwe ukuthi ungasekela uChamisa. Sebeqedileke ukwethusa umphakathi ngamanxeba kamsekeli lo sebesithi babophe amapolisa lawo kodwa injongo yabo yokwethusela abantu sebeyifezile lokuthi kuyakwenzekani nalawo amapolisa othiwa abotshiwe abantu abasoze bebekwazi. Ngakho engingakusho yikuthi abantu beZimbabwe bangenziwa izithutha bengavalwa amehlo izanu le eyenza okwayo evele ihlale kwenza ukwesabisa ukubulala lokuhlukumeza abantu.
Lubana ethe afunyanwa ele cala lawo mapolisa kumele ethe sesigwebo bani ngokubona kwakho?
Kunzima ukuthi njengomuntu oyazi izanu njalo owaziyo umbuso wayo acabanga ukuthi lawo mapolisa azakuya lasekhothi kumbe azagwetshwa. Njengoba nje ngisho ngithi izanu le kudlalwa ngabantu kungaba isimanga kimi lakwabanye abaningi ukuthi amapolisa la ayofika ekhotho ayofika emthethwandaba ayebuza imibuzo kumbe agwetshwe nayitholakale becala. Engakusho ukuthi kudlalwa ngengqondo zabantu, kudlalwa ngamehlo abantu ngoba sebekufezile lakho obekwenzakayo ukwethusela umphakathi ngokutshaya umsekeli oyedwa besethuzela izigidi zabasekeli besasabisa ngomuntu oyedwa.
Bakhona abanye ikakhulu abeZANU-PF bathi ukubotshwa kwamapolisa la kuveza sobala ukuthi umthetho uyalandelwa eZimbabwe awuvumelani labo nesi.
Ngumdlalo baba bakuphi labo abomthetho abathotsha amakhosikazi MDC lawana?
Umnumzana Denis Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwele South Africa. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa ejele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ngoba lingafuni ukuba ilizwe lelo lingene kumanyano weNorth Atlantic Treaty Organization iNATO. Ababili laba bakhulume icingweni kabanzi ngempile kulandela isicelo sikamongameli Vladimir Putin wele Russia sokuthi anikwe izikhali ngele China. abezindaba abeReuters babika ukubana ababili laba bakhulume kabanzi ngokungenzakala nxa eleChina lingangenela empini le. UBiden ubikwa etshele uJinping ukubana ulakho ukubhekana lezitshezisu zenotho nxa inganika eleRussia izikhali. ELeRussia libikwa liqhubeka libhomba ngamandla emadolobheni aweUkraine loba nje lalo selifelwe ngabakhokheli bebutho abathathu ama-generals empini le eqhamuke ngenyanga edluleyo. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi eleRussia elibhomba izakhiwo ezigoqela izindlu zikazulu selihlasela elizweni lonke lihlose ukususa uhulumende kamongameli Volodymyr Zelensky embusweni. Kusenjalo siqhubekela phambili inkulumo phakathi kwele-Ukraine leRussia ngokumisa limpi. Ukuhlaziya okwenzakala kwele-Ukraine, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele lomnumzana Sipho Nkulube olandela kakhulu okwenzakala kulimpi.
Amazwe sizwile ukuthi amanye asebenamanye abe-NATO bakhona amabutho azivivinyayo eceleni. Nansi iChina ngani bayayikhombisa bafuna ingenele abanye iRussia. IsChina siyazi ukuthi ithandiyana leRussia kodwa siyabona into abe-America bayifuna ingenele. Impile idividile, abantu bahlukane phakathi, singagcini siba impo yomhlaba. Iveli sisithinta kathesi loba isithinta indirect ngama-prizes, into ezifana nalezo, kodwa izasithinta igcine sisithinta sibili uChina direct umuntu wonke omhlabeni.
Kunabadabuka eZimbabwe abafunda khona ngale kwele-Ukraine, abanye babo sebebalekile kulelo lizwe. Kambe wena ubona zani kuphela njani izifundo zabo?
Impi vele kayizange ibe mnandi, njengoba sisazi sonke kayizange ibe mnandi. Bona labo abantwana abebefunde e-Ukraine abawuningi babesikwazi ukuthi bebefundela ukudokotela. Siyakwazi ukuthi abanye bebesalelwa ngama 3 months ukuthi baqede, abanye bakuzitage ezithiyeneyo, abanye balamane, abanye basanda ukuqala. Kutsho ukuthi sebezathinteka kubi, bazaziqhitha ngaphi izifundo zabo lezi. Kutsho ukuthi nxa sebezako yabona indawo sokumele bayeqala phansi. Iqala ikhosi abanye abasebeyiqedile, njalo abanye izimali ziyakwazi ukuthi kuthiwa abanye bebehamba ngama-scholarship, abanye bafunda ngokungcono izikulu fisi lezikhanya zitholakala khona le-Ukraine. So pho nxa sebesuka sebesiya kwezinye indawo, ama-institutions amanye azabathatha na? Sebesebunzimeni, siyakwazi ukuthi sokunzima konke lokho ebantwaneni besikolo. So yikho sithi impi iyabathinta wonke umuntu. And sibe sesicabangela abazali babo laba abantwana ukuthi nxa sebephume endaweni ezinjeyana, isikhathi abasebesiqede laphana, imali abebeyifake laphana, nxa isivele isiphelele emoyeni umntwana sisalelwe yi-3 months saqede sokuphelela emoyeni kunje, kuba buhlungu njani? Kubuhlungu, kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ebantwini, kubuhlungu kakhulu ebantwaneni bona laba kubathinta kubi. Asazi ukuthi kuza kwenziwa njani ukuthi itholakale indlela eyaphana.
Umnumzana Sipho Nkulube ngomunye wabalandela kakhulu okwenzakala kwele-Ukraine. Ubexoxa lapho-ke loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Lokhu sikudaba lunye, abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngempi yokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia, yona iqale mhlaka-24 wenyanga edluleyo. Limpi ibikwa isithethe imiphefumulo yabaningi kwele-Ukraine, iningi labo kungabesifazane labantwana. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zamabandla lawa zikhuthaza abalwisanayo ukuthi badinge indlela zokukhulumisana ukumisa limpi esibangele umonakalo omkhulu kakhulu kwele-Ukraine, lapho osekubhidlizwe izakhiwo yabangela ukubaleka kwabaningi besiyaphephela emazweni angomakhelwane. Zisithi ma ingamanga ilakho kuguquka ibe yimpi yomhlaba yesithathu nxa kungaba lezinye izizwe ezilamandla amakhulu ezingenelayo, kube ngabamazwe asathuthukayo ogoqela eleZimbabwe abangaphazamiseka kakhulu ngayo. Umnumzana Believe Gawule webandla elibusayo leZANU-PF uchasisa ngomonakalo ongaba khona nxa limpi ingaguquka ibe ngeyomhlaba.
Third World War ingaba khona khonapho ngoba ngakhangela kathi siRussia isitshengisa amandlayo ukuthi lamandla anganani. Ngilekuthi njalo amazwe anjabo China azithulele nje awukhangela ukuthi vele akusoli khona okwenziwa iRussia kuthi ukuthi iChina nxa ingangenela, ngoba iChina iyangenela ngabe kungaba lesi sindo. Maye America nxa bewodwa lamanye amazwe la iChina ingangenela yatshengisa ukuthi the world is divided.
Lakho ukuthi amazwe asethuthukile anjengabo China labo America esehlukana ngemibono ngempile, umnumzana Gawule uthi kuyingozi enkulu kakhulu.
IRussia lokwesabela konkwana kokukhula kweinfluence yeNATO ukuthi iWarsaw Pact liyana iyabe versus NATO. So laphana bazama ukuthi bakhangele ukuthi bazama ukuvala ukukhula extension yeNATO ikakhulu kuterritory engeyabo endaweni zabo Ukraine. Yiko abakukhangele abakubalekelayo konke iRussia. IRussia izama ukubalekela khona ukuthi ibele iqinise iba lezitha eceleni kwabo kubackyard yabo. So bakuya bahlupha khonokhwana, yikho okwenza iRussia ilwe. So impi leyi hayi izadala umonakalo omkhulu kakhulu.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla ele-Labour Economists and African Democrats lead, laye uyakugcizelela lokho.
European Union ikayime ukwenza ukuthi kona ngobaba ungazali bona ngobhuti abadala elizwe lonke jikelele nje sithi hayi ngabame futhi kunokho yibo abayenza ukuthi abantu belwisane banabo ikabachi Russia le Ukraine belungisisane lokho abakuphambanisela khona bona bekele ukungenela. Sibona ukuthi impilo le ingaphangisa nje ukuphola, ingaphangisa nje ukuphela. I-America iyujikelele nje ingakela ungenela le-NATO.
Lalezo zijeziso ezabekelwa ele-Russia ngamanye amazwe agoqela akumanyano we-European Union, unkosikazi Gwese uthi kuzaba ngokuphazamisa iminotho yamazwe asathuthukayo ogoqela leZimbabwe, njengoba beyabe bengasanelisi ukuthenga impahla abayithenga kulelo lizwe.
Ngani? Ngokuthi i-oil tiyenze ukuyimporta, yibona i-oil yabo njenge-Russia ingathiwa khona isingendo kuma-under ama-sanctions abamaphiweyo, ayabasakwanisa ukuthi ukuphumisa phandle i-oil yabo isethengiswa kwamanye amazwe. Sibona ukuthi khona thina ngapha njengeZimbabwe yade sithenga i-oil, umthengo we-oil uzakhwela, impilo yamaZimbabweni izawoma njengabo vele silamanye ama-sanction ngapha.
Uhulumende weZimbabwe wakhetha ukungaphatheki kuhlelo lokuvota kusolwa ukwenza kukahulumende weRussia oqhubeka ehlasela ele-Ukraine phansi kwe-United Nations General Assembly, esithi ngoba engasekeli umqondo wokufakela elinye ilizwe izijeziso zomnotho. Amazwe afika phose ikhulu lengxenye 141 yiwo awavota etshengisa ukungasekeli ukuhlaselwa kule-Ukraine ngele-Russia. EleZimbabwe, China le-South Africa ngamanye amazwe akhetha ukungaphatheki kulolu khetho, kuthi ele-Eritrea, North Korea, Syria, Belarus kanye le-Russia wona avota ephikisa ukusetshenziswa kwezijeziso zomnotho kulempi. Embikweni wakhe awukhipha ngalesi sikhathi kuvotwa ekuqaleni wayonale inyanga, owayesaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezobudlelwano labakwamanye amazwe uProfessor Emon Murwila watshela uZulu ukuba impi phakathi kwabe-Russia lele-Ukraine ingenzima ukuyixazulula, kungakho bakhetha ukungaphatheki kulokho kuvota phezu kwayo njengohulumende. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi asimangalisi isenzo sikahulumende weZimbabwe sokungaphatheki kulolo khetho njengoba lingumngane lele-Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka 26 Mbimbitho kanye labadinga usekelo lokuthi bavotelwe kulolu khetho. Okwamanje ngothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Ekuqhubekeni kokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia sokuvele sobala ukuthi umongameli Vladimir Putin usehlasela ebulala abantu makhaza abangahlomanga. Kuthe unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken.
Russian strikes are hitting schools, hospitals, residential buildings.
amabhomba eRussia ajiliza izikolo, izibhedlela kanye lezindlu zokuhlala, adiliza izakhiwo ezibalulekileyo ezinceda izigidi zabantu bakwele Ukraine ngenhlelo zamanzi legasi yokuzikhudumeza ukuze zingabulawa ngumqando kanye lamandla kagetsi. Sokudilizwe amabhasi athwala abantu, izimota, ngisho lama-ambulance. Le yimisebenzi enziwa yiRussia eUkraine yonke jikelele suku ngosuku. Konke lokhu akusiyompahla kumbe indawo ezisetshenziswa libutho, zindawo lapho okusebenza khona abantu makhaza, lalapho okuhlala khona izimuli. Uqhubeke etsho uBlinken, ukuhlasela kweRussia lokhu sokubulele abantu makhaza abedlula ikhulu, okugoqela abantwana, kulimale njalo amakhulu lamakhulu. Isiphathamandla se-United Nations High Commissioner for Human Rights uMichelle Bachelet uthi amanani la akhangelelwe ukukhuphuka. Ebuzwa ukuthi ngempela ukholwa ukuthi eleRussia lihlasela abantu makhaza ngabomo na, uBlinken uthe uyakukholwa lokho.
We've certainly seen in the past that one of Russia's methods of war is to be absolutely brutal.
Sesikubonile esikhathini esedluleyo ukuthi enye indlela esetshenziswa yiRussia empini yikuhlasela uzulu jikelele ngobudlova obukhulu ukuze yehlule abantu elizweni lapho eyabe ihlasele khona, baqothula imbokodo lesisekelo njengabomo. Ekhuluma emhlanganweni we-Human Rights Council owe-49th session, uBlinken uthe amazwe omhlaba kumele athumele umbiko ocacileyo kumongameli Putin ukuthi achiyane lokuhlasela i-Ukraine njalo asuse amabutho akhe kulelo lizwe ngokuphangisa. Kumele sisole ngendlela eziqinileyo imizamo yeRussia yokugenqula uhulumende okhethwe nguZulu, ukwephula kwayo amalungelo oluntu lokwephula umthetho olawula izizwe zomhlaba kundaba zosizo oluphiwa uZulu owe-International Humanitarian Law. Kumele sithathe njalo amanyathelo okujezisa labo abenza lolu chuku.
We must underscore Russia's obligation, even in its unlawful invasion, to respect international humanitarian law.
Kumele siveze umlando weRussia ukuthi kumele ihloniphe umthetho weinternational humanitarian law. Kumele sale ukwamukela ingcazelo yeRussia yokuthi iqale impi ngoba ivikela amalungelo oluntu. Okokugcina, kumele siphoqe eRussia ukuthi lihloniphe amalungelo ezizalwane zalo, agoqela ilungelo lokutshengisela ngokuthula lokuthi intathelizindaba zisebenze zikhululekile, njalo lazise izimuli zamasosha athunyelwe kwele Ukraine ukuthi ayaphila na kumbe afele empini le eqalwe nguPutin kungelasidingo. Sibheke ngelihlo lokhozi okwenzakalayo kwele Ukraine kathesi lakho konke okwenzakala ebantwini makhaza. Siyakuloba phansi konke lokho, sifuna labo abenza okungalunganga bajeziswe.
Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
My darling, what a Friday, I'm 7 to 14. What a Friday, my sweetie.
Wole vigi uhlelo Woza Friday silontombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama elithi Carol Sibanda. Yena ke ucula umdumo owe Afrofusion ewoblawayo. Asizweni ke namhla exoxalo Ezra Jesus Sibanda owe Studio 7.
Oh,
Wakhetha uzivisa Carol kwezomculo ngoba ethi leli gama limenza azise elamandla ocula. Wathi sizwe ukuthi vele yena udabuka ngapi?
Ngibuya emulini yabantu abangu 5 mina ngoqala laba nami abamantombazane abangu 3 lo mna wami umfana oyedwa. Ngakhuliswa ngugogo ekhaya eKezi Komalava primary ngafunda konhlupho enhlupho primary eMagabeleland South isecondary ngafunda eGohole High School.
Matawo ilandisa ukuba ekukhuleni kwakhe wayevele efuna ukuba ngumculi. Nhlanhla wahle wathola abamxhasayo basebenza laye wangena e-studio ukuthi agcinezele umculo wakhe.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2017. Ingoma yami yokuqala ngisebenze lo Lucky. Sicule sonke ingoma ethi You're My Reason. I-music engiculayo ikhaya Afro Fusion. Ngisebenze lama-artists amalutshwane. Johannesburg labanye lapha kobulawayo ngile album A1 ethi This Is Me and then ezinye ngama singles.
Yabane ngukerolayo wathinteka ukungena kwezomculo ngokubona abanye abaculi abalodumo.
Umuntu owangenza ngathanda imusic ngubiata mangete noma manje ngiyamthanda ingoma zakhe. Ikhona ingoma yami ethi Bulawayo engifisa ukuthi mangingabe ngisenza ividiyo ngiyenze in loving memory of yena.
Kosela izi kwalaleli ungakahambi.
Mina ngithanda ukubonga abantu isupport abangiphayo yona ku music yami. Ngiyafisa ukuthi ngelilanga ngibe lana ngiculo omkhulu wakobulawayo. Ingoma zami zitholakala ku YouTube channel yami ebhalwe Carol Sibanda, ku Facebook Carol Sibanda, ku Instagram Carol Blues 10, Twitter nayo Carol Sibanda. Ngiyabonga.
Bese kuhlelo oza oza Friday somculi wakwantuthuza thunqa uCarol Sibanda obesihlakaza umculo wakhe we Afro Fusion. Libe nempela sonto elithukela iqamamu ezla Jesus Sibanda.
Ngiyahlukanisa isihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi usebophe amapolisa. Abiba HIV umsekeli webandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Godfrey Mkarembera izolo amlimaza kakubi. Umongameli Joseph Biden wele Melika ubikwa itshele umongameli Xi Jinping wele China ukubana engalokothi angenele empini yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia. Kuliviki kuhlelo Woza Friday bese lo ntombazana osakhulayo uzibusiso Sibanda odume ngegama lokuthi Carol Sibanda. Siligqoka ke lapha uhlelo lwethu.